Kunyange hazvo Zimbabwe ine bumbiro rinosungira kuenzana kwemikana pakati pemadzimai nevarume. Madzimai akawanda atataura nawo ati hapana chido kana hanya kubva kuvatungamiri vehurumende, mapato ezvematongerwo enyika, vedzisvondo kana makambani yekuona kuti izvi zvaitika. Vaimbo venhengo yeparamende zvekare vari gweta muzvare Jesi Majome vaudza Studio 7 kuti madzimai ari kutambura zvakanyanya munyika nekuda kwekushaya hanya kwevanhurume vari pazvigaro zveutungamiriri.
Chiri kuti hanje kuti vatungamiriri vedu neutungamiriri hwemunyika muno, ungave huri muhurumende, ungave huri mune mamwe mapato, unokoshesa iwo zvinzvimbo nemasimba, kwete zvinangwa zvekuti vanhu vabudirire zvakanaka. Nekuti zvinobva zvatongedzisa nebasa rese kwavari kuti nyaya yekodzero dzevanhukadzi chiiwo ichocho. Nekuti vanhu vanenge vachingorwisana vachiita matsimba kuda kubvutirana masimba, izvozvo ndozvinotidzosera mumashure.
Vanoti pane mukana mukuru wekuti nyika ivhare mukaha uri pakati pevakadzi nevarume kana bumbiro remutemo rikanatsotevedzerwa. Mukuru wesangano reZimbabwe Women Lawyers Association Amai Abigail Matsvai vaudza Studio 7 kuti zuva ranhasi rakakosha chose, uye varishandisa kukurudzira vatungamiriri zvikuru sei muhurumende kuti vatevedze mitemo inoenzanisa mikana pakati pevarume nevakadzi.
Tinocherechedza nyaya yekuti mutemo wedu muZimbabwe, kunyanya mutemo mukuru, constitution yedu, inotaura nezvekuenzaniswa kwemikana munyika yedu yeZimbabwe. Saka izvozvo tinozvicherechedza tichizvipembera. Asi dambudziko rinenge riripo kazhinji ndezvekuti mutemo wedu unotaura zvimwe, upenyu hwedu, mararamiro edu huchiratidzawo zvimwe. Saka munoona kuti nyangwe hazvo kuine kodzero idzi dziri mumutemo, hatisati tasvika panzvimbo yekuti mikana yaenzana.
Mumwe komishina weGender Commission Amai Tsungirirai Hungwe Chimbunde vaudza Studio 7 kuti panodawo dzidziso yakasimba kuti veruzhinji vaone kukosha kwekuenzanisa mikana pakati pemadzimai nevarume.
Tinoda zvedzidziso yegender equality kuti deno yaiswa muzvikoro, kana kuti ini ndinototi dzidziso yegender equality deno yatanga mumba socialization yevana, zvichibva kuna baba zvichibva kuna mai. Mai nababa vachiti kana vana vavo John na Mary vanovabata nenzira imwe.
Vati komisheni yavo iri kuedzana pose painogona kutaura nemapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana kuti ape nhengo dzavo mikana yakaenzana musarudzo, kuti pave nemadzimai akawanda anopindawo muzvinzvimbo zveutungamiriri.
Vatungamiriri wee, tinokumbiravo kuti muone kuti munokwidziridzavo madzimai ari kushanda basa mumapato enyu akasiyana-siyana. Nokuti ini samai ndinotenda kuti nyika ibudirire, development irepo, madzimai anofanira kuva anodzidziswa naanotenderwa kuti vataurevo, vavewo muzvigaro zvavanotaura pfungwa dzavo.
Mhemberero dzegore rino dziri kuitwa pasi pedingindira rekuti think equal, build smart, innovate for change. Muzvare Majome vati zvichienderana nedingindira iri, komisheni yesarudzo inofanira kushandisa masimba aya kupa zvigaro zvakaenzana kuvakadzi nevarume musarudzo dza2023.
Inotoda kukurudza kuti ngatiitei zvitsva. Zimbabwe Electoral Commission pakanzi nemimwewo isiri maconstituency nemaward, mimwe miganho yavangatare ndeyekutara ndingati zvikamu zvevanhurume nezvevanhukadzi. Vochiti sarudzo inoteera iyi kuti ndokuti pazadzikiswe chirevo chiri mubumbiro chekunzi pave nekuenzanirana pakati pevanhukadzi nevanhurume. Ndozvinozoita kuti zvatiri kutaura zvese izvi zvivewo nemukana wekuti ubudirire.
Amai Matsvai vatsigira izvi vachiti kana zvikaitwa zvinovandudza mamiriro ezvinhu pazvigaro zveutungamiriri. Muzvare Majome vatiwo zvakakosha zvikuru kuti vanhukadzi vabatane vorwa kutorwa hondo dzavo pamwe chete kwete kushandiswa nevanhurume. Vatiwo zviri pachena kuti varume vakawanda vari muzvigaro havadi kusiya zvigaro izvi, ndosaka vachirwisanisa madzimai nekuapa mikana midiki yekupinda muzvigaro zveutungamiriri. Zuva reInternational Women's Day rinorangarirwa gore rega rega musi wa 8 kurume senzira yekucherechedza budiriro yemadzimai munyaya dzeupfumi, matongerwo enyika nezvimwe, pamwe nekukurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pevakadzi nevarume pasi rese. Mhemberero dzange dzakarongwa nehurumende dzaitirwa kugokwe mudunhu reMidlands, uye masangano akawanda aitawo mhemberero munzvimbo dzakasiyana-siyana. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vange vachicherechedza zuva iri vari kuchitungwiza. Mamwe masangano aburitsa mashoko pazuva ranhasi anosanganisira reZimbabwe Human Rights Commission rati zvinonetsa kuti madzimai asimukire nemamiriro akaita zvino munyaya dzeupfumi, sezvo pasina ari kuvawanisa mukana. Sangano reZimbabwe Peace Project raburitsawo mashoko richicherechedza zuva ranhasi asi richigunun'una nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzemadzimai, kusanganisira vakatyorerwa kodzero dzavo munandira mushure mekuratidzira kwakaitika munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.